Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands in what is known as the Gugurahundi massacres was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Iloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngaba likhona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela lusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lephephandaba le-The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi ngakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe oqondiswe ebantwini beMatabeleland kumbe emaNdebeleni Midlands laseMatabeleland. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama-birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza eziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise lolu daba kulesidingo sokuba naxolise ebantwini bemathebelelende abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethule isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru. Iri mpfungwa dzavanhu, iri pamapfudza avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yegukura hundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndonye yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mpfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakataura vachiti nyaya yegukura hundi kwakanga kuri kusawirirana, haisiri nyaya yekuti kwanzi vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga yachitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sokusa kwatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisati tawana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yajimusakanganwa kuti munogona kutumira meseji pawhatsapp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uyezve musakanganwa kuti tiri pafacebook nepaindanet page pedu tripo live iko zvino izvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita, vaGeorge Charamba vanova mutauriri wamutungamiri wenyika vakataura mashoko okuti zvakaitika pagukura hundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndo matauriro ake akaitwa navaCharamba. Zvino vaCharamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dene yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndopakazotanga nyaya yatakazowana iyi iri kuti netsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwawo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yekukura hundi. Vakaita musangano zvino rapera nesangano reBlaway Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo maTebeleland North neSouth. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakuneseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachirevei chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndorokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlaway Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoye. Si svondo rapera zvekare, vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates avanhu vose vakakura kuvadzwa vakaurawa mungura yekukura hundi. Saka ndiyo nyaya yatoda kuti titaure tichinzwa pano nepfungwa dzenyu. Tinozvati kuti nyaya inokuvadza zvikuru asika tikasaitaura ndiona sekuti ngangoramba achingonyenga achingotinetsa. Ndiyo nyaya takatarisa nayo manheru anhasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewama Vinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have a ZANU-PF official, Mr. Believe Gaole. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midlands provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Mwachita wa mafinga, murabe muri papo, tisha dzoka kwa muri mchinguwa shishimanana. What believe Gaole muripo? Mr. Gaole?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other thing maybe that can help heal the wound.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe 3 or 4, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, it's really, we must all appreciate and give him the support that he deserves, even then. We must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important again for the government to move with speed, because this has been people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, especially this announcement by the president that people must get documents, ministers of government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. It's engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what you want is blah, 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 then we move on.
Babu Gawule, umuntu amazo khuluma ngawo lapha othi awuhambelani lawo. Singathi ngaka Babu Charamba yina ukuthi iGugurawundi kwakuyimpi, ayisikho ukuthi uhulumende wayebulala nje abantu beMathebeleleni.
Ngiyananzela, kithi ngihlanganisa ukukhuluma ukukhona, even le nkulumo naleyo kaCharamba. I mean, I work at inkulumo ezinjengalezi azisincedisi ngalutho. Inkulumo ezisibisele emuva kukhanya ngani singabantu abadlalayo abangayazi into abafuna ukuyenza. Asincedeni uhulumende, asincedeni umongameli, sikhulumeni izinto ezinengqondo ezithoba abantu esizaziyo iqiniso siyalazi. Singakhuluma imibono yethu ngento eyayenzakalayo. Imibono kayidingakali, kudingakala into eyiyo sibili eyiyo eyayenzakalayo. Well, mina ngakutshela ukukhuluma ngenze mina ngesikati kugrawundi senzakala ngenze esigabeni sethecholojo. Ngiyakwazi kwenzakalayo. Asifuni ukuthi sithunuke abantu amanxeba ngokubele kwesikhuluma izinto ezingayisizo, njalo izinto zokungani sizwisa abantu ubuhlungu. Asikufuni khonokho. Kodwa sifuna ukuthi abantu bengakhuluma izinto ezingayisizo, engani kuthiwa akulanto nje yenzakala ngani kunjani. Abantu besebekhuluma ukuthi kwakuyimpi kwabani eyayivela ngabi impi ngalezo sikhathi. Into yayimpi yake yaliwa ngugwesela enguye yedwa fana nantani i-dizent liyahamba ngale ugwesela nanguyalo yedwa yimpi enjani naleyo yabonakala ngaphi yimpi ogwesela labantu babengalwimpi labantu babehamba besenza into zabo zokuganga besenza njaninjaninjani kwakungeke kufelwe ngabantu bemathebeleleni khonokho kodwa-ke ngendlela okwakwenzakale ngayo kwaba liphutha elikhulu elayelenziwe ngaleso sikhathi ngalo wayekhona umgabe lwana ngabe kuthiwa ngomunye umuntu ngabe ngesikhathi sakhe waphuma egcekeni wacolisa kodwa ngenxa yokuthi wayengafuni ukuthi wayemele ipolisi esibi kakhulu ngento liyana ngahle sehlakalo lwethi singukuthi abantu bengabi bekhuluma into abangazaziyo abantu bakhuluma into encedisa njengakhona ukuthi umongameli sekukhulumile wathi abantu abathole izincwadi akwenzwe yisisisungulo sokulungisa udaba lolu yisisisungulo sokulungisa udaba lolu ukuthi abantu bahambe abaphume abantu bahambe beyehlangana nabantu abantu batsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathotshwe ngakho, baxoliswe ngakho, kumbe babhadalwe, kumbe bayenzelweni izinto ezinjalo, inhlelo zentuthuko ezigabeni, abantu bazikhulumele.
Siyabonga.
Sizwisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga, Babu Gawule, uqhubeke ukubambile khonapho. Mr. Mavinga, too, please do stay on the line. Timbo Tora, vatele, Mr. Wanda.
Tine mkoma mdawana. Parunare, muripo ere mkoma mdawana?
Diripo mdawanu.
Mdawanu, ndinokumbira regerero. Tinenye nokubadza nasi, tibatsirei une pfungwa dzenyu.
Zvakanaka ivakuru, ndaitawo mukana zuva ranhasi, ndinoda kuti mumbobata zvakaita mbiri. Ndaida kukumbirawo kana zvichibvumirwa kuti nditange pane nyaya yecycle idai ndozondobata futi panyaya yeGugurawundi handizoti zvinobvumirika here kana akazvibvumiri
kana mukakabaisa kuita muchidimbu tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana
ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainga ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenjuri ichazouya ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri kuitira kuti dambudziko rinogona kuzoitika futi papera century makore akawandisa mwana asati azvarwa azvarwa vanhu vozotongwa vechipidigurwa tinonzwa kuti kune matombo akakura kudarika dzinga vanhu ava vasose pakufunga pangu nekuona kwangu vakafa vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikanwi kana kuti vari pasi nyika iri pasi yakauya kumusoro saka nzvimbo dzakadaro dzinoera dzine nzuzu izvezvi vavakazi mabhiriji zviri kutorwa zvinoreva kuti area iyi vari navasevenisa nemanga musikabvumirwi saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa nehurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rekushimanimani ivaise kunzvimbo yakanaka ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzichifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senju
aiwa tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukutu kudaro endai henyu mberi
kudambudziko rekumatebelelendi rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere inini ndiri umwe wekumashonaland hatidaro ndichibva angu tiri kumanika land zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nokuripwa kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete koiri pangozi kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi hazvinese hurumende inozviziva kana ivo vatungamiriri venyika vanozviziva ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanoita paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera ndakambona pane vamwe vaingopuwa mombe zvavo dzokutopa zvazvisina zvazvakarerekera kungopa chete bevangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1000 pavanozogonazve rimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava imwe kombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete nekuti pazvaakutokonzera kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana pane vanhu vechishona pane vanhu vechindevere pane vanhu vechivhenda hatisi kunyatso kuwirirana zvakanaka nekuda kwenyaya saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndovane simba sabhu kwaatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende kombanzetaiwo vanhu vekumatebele midlands up to matebeleland tikwanise kuva neukama hwakanaka ndo mashoko angu anenge aisawo ipapo
tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu
hanzi ngozi inorikwa
the compensation there has to be appeasement
vataura vamudavanhu si tate omunye njalo mlalele cingweni indlove enkulu kunjani indlovu
ngaphila kunjani
ngundlovu
udiva yebo udiva ndlovu yebo yayini
aha osixhuma kuphi ba
ngisegoli ba
aha akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje
ya ngizwile le ndaba ekhulunywe ugovernment into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akushoyo ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitics ngento ehlela abantu ezisuhlungangaka esindebele ngangithethe mnambi leso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lapo so kuyinto ebuhlungu kakhulu manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonaland abanye kodwa hhayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungangakanani ebantwini bakwase-migrant nasemathebelelen into eyenzakalayo ngoba uzwe abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yo acause i-atrocities ngibona abanye nakuma-twitter abasho kanjalo kodwa iqiniso liqiniso liyaziwa ngibonga kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nakuzanop f obabugawule hhayi ngihlonipha kakhulu namhlanje iqiniso uyalikhuluma mpela uyazi into yonke eyenzakalayo into engingayazi ukuthi umnangagwa ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza oqinisile na ofuna ukudlala ipolitics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa i-commission ekamusante leyana sabona kusenziwa kugcinyela abantu bezane besiyo ngisenza into efana naleya nalesi sikhathi zothula ukuthi mhlawumbe mayethi abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezane bazohamba bokukhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke mhlawumbe bazokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso laziwa kahle ngabantu basemathebeleland ngakho ukuthi kuzodibhethi abantu basemathebeleland abayibo ababa-affected ngibona ngathi kulapho kuzoqhuma khona amaqiniso uma izongenelwa abanye abantu abangazange babonti kwenzekani and then izobe iyisekhi le nto ayikhulumayo kati ngibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso.
Hayi,
ngikuthunga kule ende kakhulu.
Hayi, siya
government phela ayingenelele kakhulu, ayisolve le problem.
Siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Ngiyakuzwana. Ngiyabonga.
Ye, vama vinga timbodzo kera kwa muri anzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa. Kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi. Vamwe vari kuti zve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi. Ndokuti nyika igone kubatana, tipeiwo pfungwa dzei.
Hongu mashoko makukutu ataurwa pane shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa. Mhosva inofanira kuti iripwe, ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa, ndosekutanga. Chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo. Asi kuti nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi, panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi report yeChihambakwe Commission. Ndochekutanga. Report iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika, nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe. Hazvibatsiri kuti vanhu vanzi tauriranai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe. Mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen. Unoona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo. Nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi, kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa pata. Hazvifaniri kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani, vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete. Kubatsirwa kunodiwa kwakawanda. Asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa chisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo, ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvunzwa danho rega rega, apa todii, apa todii, apa todii, vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo, kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai, tava kudai. Vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima, vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore.
Musati mabva parunare vamavhinga, panyaya yataurwa nevateereri uye zvenenyaya yamatsinidziravo imwi papapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa, vanofanira kubatwa nemhosva iyi. Tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende. Vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita. Munoona sekuti vangagona here, hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mai vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare? Munoona sekuti vangazviita vari vega here?
Ipapo pane dambudziko hatidi kunyeperana, idambudziko guru. Vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa, mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri. Saka ndo dambudziko guru iroro. Zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira, vangava vemakereke vekunze, vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei. Vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kuRwanda, kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kugenocide yekuRwanda. vanhu vanogona kuti vataure kupfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. Zvoitwawo muno muZimbabwe, hazvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende. Vamwe vacho makurukota ari kumusorostoro chaizvo chaizvo mukati mehurumende. Nekudaro nyoka huru haizvirumi, inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai. Hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari, kungava kuita sei, zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe, toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino, zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunare. Lawe babu gawule, qhubeka ubambile. Sithathe njalo abanye abalaleli abasanda sixhuma singumsakazo we-Studio 7 uhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwegugura hundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababa uMnangagwa. Umnumzana George Charamba yena othi igugura hundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje igugura hundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebeleland. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Ngizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho ba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu ezazi igama lokuthi kwakuyimpi, sasi lapho esitholose mina kami esitholose, esiqiniselelise mina leyo nto yayibonayo. Mina into engangibonayo yakhona ukubulawa kwabantu. Kube sesimangaliso sikakho ukuthi kathi kho umuntu la magama uwaxhosa ngaliphi ngaliphi. Ngithanda ukuthi ugawule ngimbongo kwakukhulumayo. Ngoba ukhulume isintu ukuthi umnumzana lo omele upresident into ayithola kaqondanga. Kube kufanele into ayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena khose abantu kwakule mpi. Ngoba leyo mpi thina kasiyibonayo thina sasibona ukubulawa angazi kuzimele. Yena wayesempini esila lomunye umuntu othile kathi thina abanu esasekhaya lapha sasingalayo leyo mpofu angabikuthi wayevulala wayesile lo.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kavele khona kunyenzeke mphosa khona futhi athi kenziwa kuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongumbulali aphinde kabe yiyo futhi osezazima phambi kabe phezu yakhangele uhlelo lonke kuyabe ngiqondile nakhona.
Ngoba nguye umongameli Khumalo, akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Kodwa hhayi, lingangenanga omunye umuntu onithali khonapho phelo ongathathi hlangothi, ngoba lapha ngama sithali ukuthi uhambe uzazigweba siyene nayo ngomunye owayesenzakala.
Hhayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga baba.
Timbo tora mwemtereri zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkoma Patson muripo here?
Zawa Wande, mwakadi.
Awa, tirinani, tinotenda kuti maramba muripa runare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Ndinotenda. Inini ndinokumbira mashuwa sendiro kuZimbabwe. Asi nyaya inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaitisati taberekwa, asi tichizoudzwa nevabereki zvakaitika nemashoko arotaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunanga kubvacha zvavo, vangataure zvavo kuti nyaida kugarirwa pasi, asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka vasingakumbira regerero ivo varivo vanga vari mukuru wekuvatungamira kukura kuti sekutaurwa kwatikaita isusu nevabereki varuda kuvatinyaya vanoda kuti itauve zvinoinisa sani ivo vakati havasi kukumbira regere varivo vaitungamirira. Tobva ipapo nyaya yekutaurwa naacharamba yekutanzi yakanga iri hondo, hakuna hondo yekuti tingati isusu ndosvika pamunhu ndorova munhu zvibhakira zviviri ndomurova bhutsu ndoti takati chino kungova kusika kuni munhu akiwadzorera kugura hundi vabereki vakatava paisvika pamusha paiuraya munhu huku imbwa chese yacho vadanzari chaisika kurayiwa saka tingati tihukwangurukurwisa dareko ngavasataure zvinhu zvinorwadza kudaro isusu zviri tumashure tinta takabirikwa zvinhu zvaitika asi zvinorwadza kana chinhuta histori yache ngavataure nyaya chai chaiyo ende nyaya yekunyanga isingafanira kutaurwa naiwo vasi vafanira kuitungamiriri inyaya yekuti yaifanira kuiswa kumatare ivo voshedzwa kumatare votongwa vachibvunzwa mubvunzo vapindure kuroti ivo ndivo vatizanditaurai bhozi takatasita kuti pamashure apo paizi vanhu ngavauya vape humbo vanhu vakazonge vape humbo vakanga vakuteerwa kudzimba zvavafana neipanga vose munhu achataura wese achipa humbowa achitaura nyaya achange akuteerwa saka varume vava vanhu havasi vanhu vekuteerwa panyaya dzava kutaura izvi inyaya dzirikaukozoti ivo ndivo vane mhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusumudza musoro kuti vazovateera
aya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there? Mr.
Yes,
sir. Manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa. Pane zvamunga pindura nazvo, pane zvamungada kutaura.
Yes, zvokutanga reganditi nini? Nyaya inini ndandichikumbirisa chaizvo kuti nhai mhuri yezimbabwe yambobatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu vaEmmerson Mnangagwa for the first time katitaure chokwadi amavadiwa kuti tava nomukana wokuti titaure nenyaya yeguraundi takasununguka. For the first time, tatava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yeguraundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka titigadzirise ndiyo nyaya yatotanga. Toda kuti timboipa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngaende mberi tichitaura chokwadi. Hakuna chinhu chakanaka kuti chinhu chakanaka ichokwadi. Hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebeneland manyepo hatisi kuwada. Toda kuti munhu ataure chote, vanhu vataure chokwadi, vanhu kana vachiregererana tirogererana nechokwadi. Even Mwari anozvitambira izvozvo. Hatiregei kuti titare nyaya yeguraundi timbotamba nayo, toita zvinhu zvekutamba naye tomboizetai chinhu chisina nebasa rese. No, nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo iyi. Inyaya ino kugadziriswa. Ngatitorei mufungwa dzedu, tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi. Ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya nyika yedu chinhu chakanaka kwazvo.
Siyabonga babu Gaule qhubekubambile baba Mavinga. Size kuwe ngamafitshane. Abantu abanengi yebo bakhuluma ngomnangagwa bathi nguye wayehamba phambili. Yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Enosi Nkala, o-Chiwenga labo Parents Shiri bakanga varipo vese. Asi vamnangagwa vai vachikanganyama chavamugave, and yet many people seem to have forgotten. Many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Mavinga?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be a key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. And in my little isiNdebele, I would say, okokuqala, kwelo ukuthi obomgabe lo mnankagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved. But the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who had a part to play. And they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference, to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga Babu Mavinga, qhubeka ubambile lo Babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7, and tonight we are talking about the contentious Gugurahundi issue. Following statements by presidential spokesperson George Charamba at the weekend, that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Makadini, sis ndi
vangone.
This is ngone la ndimkoma ngone.
Ndini baba ndataura hangu the first name also, but ndiri baba ngoni muronda.
Ah, ndasina kupanzisisa ipapo ndino urombo zvekare. Tinenye norema pamafudzi kai nai baba angoni.
Chokwadi norema munhu wese.
Taurai tinzwe muri pa mepo.
Zvakanakai. Inini 1978 ku to 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoka kuti tishanda mumarozi. Ndakamboitaura nyaya iyi last time. Saka ndichishanda ikoko 1979 to 1980 pakahwinwa nyika nevanhu vatema, kwakanzi masoja ngaaende ese kui kumakembi. Kukasara vamwe vakazosara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakembi. Isusu vaiuya kumumakembi matatiri isusu vachiti manikidza kuvabikira sadza tichivapa mari, vaine pfuti vakabatipakatira pfuti. Vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunonwa doro pamaweekends. Vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance. Handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo. Zvakare chakaizoitika kuti masoja aendiswe kudivi reMatabeleland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa. Saka kuratidza kuti inyaya yekuti ivo madistance vaiwanda muvanhu, saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda. Ende plus tikatarisa iyo Matabeleland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona, which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana tichivengana isu tiri munyika imwe chete. Asi kana aya maronda manyowani haakutaurwa nezvavo, but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhiraivhira kumasaidi kwaakunzi ndoo kumashonaland. Iye zvino Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa, pairi izvozvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebeland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifarira hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti pane runyana rumangi pamagariro evanhu even ukaenda kumatebeland hauna chau
chaae babangoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uiye zvino uchitaura shona uri kumatebeland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwako ikoko kumatebeland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaura saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
kuti zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hazizi tribalism here vangoni
haisi tribalism but we are talking of the
you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
kohondo yacho madisidensi acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovahe mumakendi
okay.
Vakasiyana siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madisidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100, 500 people, just as an example. How is that a war situation?
Yeah, the problem, and you know, I need a guy who is a nation, I don't know, I need this, but he's a good one. He's a good uniform. He's a good one. He's a good one. He's a good one. He's a general people. He's a good one. He's a good one.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mugoma
allright ndangotoni go brief on chingotaura oro mairaro nezvandozivawo
aiwa tinotenda
chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka of course maronda manyuwana ari kunzi ari kurwadzawo vanhu but isu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete
aiwa tinotenda leamuzi yakhuluma lumlisa amsho vavugawulelo vapumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu isoko zam
ye akuphose lakho baba sikungenile kuhlela
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndisela la ndingisela namhlanje ngiyathaba yayizindaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kulalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisiswe okumele kulungisiswe sakutsho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhedi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imathebelele ndiyonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo ibe sengibuya ngithi kulokhu okukhulunywayo for sure is true kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu sebhayibhilini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lomfazi womuntu ngoba akakubhadaleki, kufana lokubulala umuntu.
Ngiyacaba
zihlobo zami.
Hayi, lathi siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Lo ke ngumnumzana Greena la esipha ibona yake ngalolu daba, Mr. Wande.
Kwama mambo ma masika.
Kuma danono kamurike kona mgoma ndungamili.
Hayi, watinofara kana muchifarawo mgo.
Yava nguva yenyu.
Ndoda kuti inyu ndoda kuti hurumende apa ndoda togadzira hayo imwe gukura hunji.
Aikasi.
Nokuti
taurai. Kwa
hivyo kuda uzama kuita ka. Vangadata sewa nda kufadza vanu. Nga warege kutawara so kufadza vanu. Asi nga wataure zinoita kuti vanu. Zino mza uru nyara no ugazi kana nwani. Hapa kuda kuita se kufadza vanu. Nokuti. Kana mchiwa satabwa na wachara amba. Zote raza uroti ya. Ito odi huru mende. Kuti chokwa di chibule pachira. Kana kachitwa ya ewa hondo. Pakati pa nani. Sezi wachyo se uti. Pa hisira taivere nga tuwa. Kwa hivyo kuda kutafu zaruri. Urusi giro kwa wangomu. Support ya wangomu. Matebele ndio kuchange kawandira kwa vano bva kwa kumatebele ndokuzvira ndokumidney. Apa vano zvama kufadza vano. Ndoti kana vachito vanza kuti kwai yava hondo yepakati pana.
Saka
kuti vachose kuti vamugabe ne team yavo vana munangagwa yava. Ndio vakava vachi leader chipata chine nava parents.
Saka moda kuti nyaya iyi batwe sei. Haingangunyara rwisi.
Hainyara rwisi but muchaona zvichaitika apa. Ma journalist achanyora ndiri atore nawo muchatora nawo. Mshatona nipa wasinga faribine huru mende. Ndi meme wa kutanga kudi kutrak wa mapaku zote ukari meropa. Nipa nisa tili ime gugura huu. Ngawa sataura siku fadzawana.
Asiva na wanga achikizwe kugadilisa zunu saka kanganiswa. Anti ndo chinangwa chikuti ngati taurenya ya iti gadilisa zwa kakanganiswa.
Ngawa chitanga wabu maka kuti gugura hundi. Sisa kambo ito na wangadu uti ya iti wa the moment of madness. Apa yako nzi uondo saka atia usisi kuti ya wachi ijezi. Kala tangi wabu maipapu uye nga wataura siku da kuitra wanu kuti wano zori kukara kuti zingu nyika. Nchia tiwana siku ta chinja. Iko zi wari kutoko mba zeta wanu. Mare hapana zuru ndi zuru paya wane zeglo ni gaya hapana. Iyo urumende ya kenda ina kama choku batira na chuku. Makato kumbira makamba ni utavake vikoro saka puti wana magri. Umari ya kuso batira mawari miya wazo wazi wane zuru kuku. Nasi kukukwe wari kuzinga wanu. Chiche ya rukita ngaisa zipa pa uro pachayo mkua nza zunga iyo mara hana apana zunga zuti wakato kundo kaufunu kama reke kuzamba zamba zunga kasi anasi anapangua wana kama ike chino wanyo wapeza na chuto wana shuwa wapeza atina zuma promise atino ya mkoma
aywa atino tenda mkoma mambo manguwa ndizo za chikana
maita basa mkoma wangu
tenda si ngakata tumlaleli vabuka ule uzwile nga mafichane si ngakai kumlaleli uzwile umlisa lo ngiyabona ngu Patson uti sizwe sika mthwakazi sizwe samandebele sakhelwe phezu kwegazi labantu besishoneni lanxa nje cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile uthini ngalawo mazwi
angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona unohlanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu kwakuyindaba yakukura into wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecotshwe ezulwini lo omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulethisa abantu obuhlungu lokubisela abantu emuva yikuphi wakhona wayengaphi khonapho isemkhulu labo bevulawa ngokhokho bethu landani sasingakwenzakala ngaphi khonokho ukuthi kwathiwa kumbe abokhokho babebulalana izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi ubani ubani singakuthatha sikulethe entweni yakathethe indaba ekukura into esikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala komi angikwazi uhlala ngapi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu ono olomoya omubi.
Hayi, siyabonga babugawule. And we must be very clear. At times you find people in Matebele land accusing the Shona people of having been behind Gugura Wundi, but here is a fact. Many people in Mashonaland did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Inosinkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sithathe umlaleli ngamafitshane. Kunjani mlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo osefuna ukuthi into le ilungisiswe. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka isigameko asezenzile kusukela kuGugurawundi, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona lesi seGugurawundi kuphela, but ungabheka ziningi izinto asezenzile. So banethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sejika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela azaapproacha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena inkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafoweni ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzama nje ukuthi kukhave kuphela le ndaba idluliswe kuphela ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Mr.
Okay, ngiyabonga nami.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mavunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victims, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kutina, ule mzuzu nje, ulo mzuzu oto nje, ngamaficha. Babu Kaule, akusi valelu selo ngamaficha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekelele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugurawundi ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugurawundi, siyinike isisindo sibili eyiyo esidizevayo, okokuthi sibili yindaba asho into encinyane, indaba singayilulazi indaba le, siyinike isisindo zenzana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugurawundi. Nayafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugurawundi, sisekele umongameli nehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana nalabo bayibo bayehlelwa izehlakalo ezizokubulawa kwabantu.
Limqothelelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewamavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Belief Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga le tshone kuhle, asidibaneni kusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngini tarano kawande. Until we meet again next time, goodbye and good night.